Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndishiti heyi no misoro ye na uzedu zanasi muvuro kubvumbi 10/2017. Mapato anopikisa onesana nezeki pamusoro pemitemo inobata sarudzo munyika. Vagari vemunotoni voratidzira vachiti makanzura avo ari kuita zveuori. Studio 7 inotarisa zvakadzama zvinoreva zvakabuda musarudzo dzebuy election kumwenezi Zaka neGutu. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanonamatirwa muBulawayo naFather Gilbert Moyo veHoly Trinity Catholic Church. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa dambudziko remari rakatarisana nenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwe kuti farira paFacebook page redu revoa shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.